manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 8 2016.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende yotarisira kushandisa mari inosvika $4.1 billion gore rinouya, kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inoita $3.7 billion.
Vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuve nemitemo yakajeka inokwanisa kukwezva vekunze vanenge vachida kutanga mabhizimisi munyika.
Murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patson Dzamara vanodomwa kuti vakwikwidze muchirongwa cheArchbishop Desmond Tutu Leadership Fellowship Program.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nekuda kwemabasa awa akanaka ekusimudzira vatungamiri vemangwana, kubatsira vanotambura, kudzidzisa zveupenyu pamwe nezvemabhizimusi, kutaura zvinosimudzira vamwe nekudzidzisa, Dr. Patson Dzamara vakasarudzwa kuve pakati pevanhu vemuAfrica 25 vachakwikwidzana kuve pamubayiro weArchbishop Desmond Tutu Fellowship Program. Mubayiro uyo unopiwa kune vechidiki vari kusimukira munyaya dzeutungamiri, uye vari pasi uye uri pasi pesangano reAfrican Leadership Institute. Dr. Dzamara avanorwira kodzero dzevanhu, munyori wemabhuku anodzidzisa nezveutungamiri munyaya dzezvakasiyana-siyana kusanganisira mabhizimusi, variwo zvakare mukuru wesangano reOff the Hook Consultancy. Vanoti vaninipiswa zvikuru nekudomwa kuve pakati pevanhu vacharwira mubayiro uyo. Vanenge vabudirira vachaziviswa mugore rinouya iri, uye vanenge vachizotariswa kupinda muzvirongwa zvekudzidza paMontfleur kuSouth Africa pamwe nekuOxford University kuBritain. Dr. Dzamara ndo chete chisvarwa cheZimbabwe chakadomwa kukwikwidza muchirongwa ichi. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro pekudomwa kwavo uko.
Ndadomwa nova zvandisimudzira nekundifadza. Ndawa yekuti chirongwa ichi chirongwa takanangana nevatungamiri vari kusumuka muAfrica. Aitaura vatungamiri, tikutaura vatungamiri mune zvese zveupenyu, zvingava zvemitambo, zvingava zvematongerwo enyika. Ininiwo ndawandikwa ndichidomwa semumwe avo vari kukwikwidza kuti vange vari pavanhu 25 vakawanikwa vachinge vachizotora madanho ekuti vange vachinge vachiparticipata muchirongwa ichi na2017.
Zvii chaizvo zvikuru zvamakaita zvaita kuti mudomwe kupinda pamakwiko aya?
Regai nditi pada pane zvinhu zvatinoita tichiita sedambe uyezve tisingacherechedze kuti tiri kuitei. Asi nechekure kune vamwe vanenge vachionawo, kune vamwe vanenge vachiyemura. Ini semunhu anonyora mabhuku, semunhu anowanikwawo achitaura zveutungamiri sebasa, ndiyo imwe yakava reason yekunge tichidomwa.
Vamwe vangadawo kuziva kuti pane mubayiro wemari here apa kuna Dr. Dzamara?
Zvemari ichokwadi, panenge panewo kamariwo kachauyawo. Asi chikuru chiripo ndechekuti mukana watapiwawo kunge ndichisangana nevari kunzo vatungamiri vemangwana vemuAfrica, vemunyika dzose dzemuno muAfrica, inova chinhu chakanaka. Uyezve tange tichikwanisawo kunge tichisangana nevakuru vakuru even vakuru venyika patichange tichienda through urongwa ihoho izvo zvinova zvinhu zvakakosha kudarika mari hongu kamari kange karipo hako asi takakosha mukana wekuti tichibatanawo nevamwe vemuno muafrica tiita chinhu ichi pamwe chete.
Vanga vari Dr. Patson Dzamara vari parunare muHarare neStudio 7.
Hurumende inoti inotarisira kushandisa mari inosvika $4.1 billion gore rinouya, kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inoita $3.7 billion. Izvi zvinoreva kuti mari iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende inodarika nemazana mana emamiriyoni emadhora kubva pamari ichawanikwa nehurumende gore rinouya. Izvi zvabuda pachena paturwa bhajeti regore rinouya muparamende negurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa. Mutorero nawo Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Vachinamasa vati kunyange hazvo vachitarisira kuti upfumi hwenyika huchakura gore rinouya, zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo nyika ine matambudziko akawanda anosanganisira kugadzira zvinhu zvishoma pane zvairi kutenga kunze, kushayikwa kwemari, mihoro iri pasi, kudhura kwezvinhu nezvimwe zvakawanda. Vachinamasa vati gore rinouya nyika ichawana mari shoma pane yange ichitarisira. Vati kuti vemabhizimisi vave nechivimbo nenyika ino, panofanira kuve nemitemo yakanaka inokwezva vekunze, kuryidzana zvakanaka nedzimwe nyika pamwe nerunyararo sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzemuna 2018. Vatiwo mvura inofanira kunaya zvakanaka kuti upfumi hwenyika husimukire. Vachinamasa vati sezvo mabasa ekurima ari wanosimudzira upfumi hwenyika, chikamu chekurima pasi pechirongwa cheZim Asset ndicho chapiwa mari yebasa yakawanda kudarika zvimwe zvikamu zvose. Bazi redzidzo yepasi ndiro rawana mari yakawanda kudarika ese. Bazi iri rapiwa 803 million, asi semumapazi ese mari zhinji inoenda kumihoro, uye bazi iri ndiro rine vashandi vakawanda kudarika mapazi ese. Bazi rezvemukati menyika rawana $364 million, rezvekudzivirirwa $340 million, kozoti reutano $208 million. Vachinamasa vati vashandi vehurumende vachadya mabhiriyoni matatu emadhora kuburikidza nemihoro yavanotambiriswa gore rinouya. Vatiwo mari zhinji ichawanikwa nehurumende ichabva kumitero iyo ichasvika mabhiriyoni matatu nemazana mana emamiriyoni emadhora. Vachinamasa vazivisawo kuti vachamutsiridza chirongwa cheConstituency Development Fund gore rinouya, uye mari iyi ichapiwa pasi peparamende kudzamara pava nemutemo unoona nezvemafambisirwo ehomwe iyi. Vachinamasa vakurudzira kuti paramende itambire kuumbwa kwehomwe yezveutano yeHealth Fund Levy, iyo vati ichabatsira kuunganidza mari yekutenga mishonga nezvekushandisa muzvipatara zveveruzhinji. Homwe iyi ichawana mari kubva pakutengwa kweairtime yembozhanhare.
It is therefore critical that all economically active individuals.
Zvakakosha kuti vanhu vese vanowana mari vaise mari muhomwe iyi. Nekudaro ndiri kuumba homwe yeHealth Fund Levy ye 5 cents kubva padhora rega rega reairtime kana mobile data.
Vatorawo matanho akawanda ekudzika mitero yekuunganidza nayo mari. Vati apo parafini yange ichipinda munyika isina mutero, vakaona kuti pave nemakoronyera ari kusanganisa parafini nedhiziri, izvo zvave kuita kuti hurumende ishaye mari pamwe nekuuraya mota dzevanhu. Nekuda kwaizvozvo vati parafini ichange yave kubhadhara mutero we40 cents parita rega rega kutanga munandira gore rinouya. Munyore anoona nezveupfumi muMDCT vatapiwa mashakada vati bhajeti ravachinamasa rinoratidza kuti hapana zviripo sezvo hurumende iri kutanga gore iine chikwereti.
Nyaya huru iripo ndeyekuti homwe hurumende iri kufa izvezvi pane 1 billion chikwereti chavakatoita pabhajeti ra2016. Totanga zverimwe gore rinoda rimwe bhajeti, asi tine gomba re 1 billion havasati vabhadhara. Zvinongoreva izvokuti vashandi havasi kuzowana mabhonasi, vashandi havasi kuzowana muhoro wavo waDisemba vasati vaenda kuChristmas. Zvinoreva izvo kuti nyaya yekunetseka kwemvura namagetsi nemigwagwa yakashata zvicharamba zvakangodaro. Zvataridza kuti muhomwe hurumende hamuna mari.
Asi gurukota rezvemadhorobha nematunhu vasevhi akasukuwere vati bhajeti ravachinamasa rakanaka chose, zvikuru sei panyaya dzekuti vanhu vapiwe pekugara.
Urongwa hwaiswa navachinamasa urongwa hunosumudza upfumi. Vatarira zvinokosha kubva kunyaya isese ministry dzimba zvinofara chose neurongo hwavatipa
vachina masavazivisawo kuti chikwereti chenyika nemasangano anokweretesa pasi rose chasvika pa $11.2 billion nhengo dzeparamende dzinotarisirwa kuzeya bhajeti raturwa nhasi nekuripasisa gore risati rapera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
tichere panyaya yebhajeti iyi veruzhinji muHarare pamwe nevemabhizimusi vanoti bhajeti raturwa navachina masa rine zvimwe zvakanaka pamwe nezvimwe zvinoita kuti upfumi hwenyika usasimukire Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi
veruzhinji muHarare vanoti vari kufara nedanho ratorwa navachina masa rekuvhura homwe ichawana mari kubva kumitero ichange ichibatirwa veruzhinji mukufona uye homwe iyi ichazoshandiswa mukusimudzira nyaya dzeutano nezvimwe zvakadaro munyika mumwe wevanhu ava mutori wenhau vabarnabas tondlana avo vanoti chingazonetsa ndechekuti mari iyi ichashandiswa zvisirizvo nevari muhurumende
chirongwa chehurumende chakanaka tichitarisa nyaya yekuti mahospitari mazhinji haasina mishonga asi chinotyisa panyaya yehurumende yedu ndechekuti kana vakatarisa mari yakangogara mubhagidhi iri pasaidhi pakona peimba apo ivo vari kushaya mari yekubhadhara toti mabhonasi emasivil servants vakushaya mari yekuti purezidendi vave vanokwira ndege kuti vaende Equatorial Guinea kunoona shamwari yavo munofunga here inimi kuti mari iyoyo yakangogara pakonapo iri mubhagidhi ichinzi imari uda kushandiswa kuzotenga mishonga yemahospitari inosiyiwa yakadaro
muzvina bhizimusi ane mukurumbira vanigel chanakira vanoti mikana yavhurwa kune vari kunze kwenyika kuti vazosima mari dzavo munyika kuburikidza neurongwa hwaziviswa navachina masa hwekuti pane mitemo 13 iri kuda kuvandudzwa kuitira kuti vanhu vakwanise kuita mabhizimusi avo zviri nyore
pane mikana yavhurwa naminista fanika kuinfrastructure uku kana muri kushandira makambani akati kuti anoda kuinvesta, anoda kuvaka madhamu, anoda kuvaka mugwagwa nenjanji nematoroko. Aiwa uyaititaurirane nekuti muno muZimbabwe mari yashomeka. Kwakudiwa mari yekunze kuti itutsira tumari twekeduo netuma bond notes twatinatwo.
Asi mutungamiriri wesangano reZimbabwe Economic Society, Valav Moka Denge, vanoti kana mutemo wezvekuendeswa kweupfumi kuvatema usina kuvandudzwa, hapana wekunze anoda kuzosima mari yake munyika.
Handifunge, indigenization bill as it is, inofanira kutoskrepa. Ndokutoti vekunze kwenyika vaunze mari yavo muno munyika. Ikaramba yakadaro, nokuti nyaya mbiri dziri muno ndeye indigenization bill nenyaya yeworo. Anditika saka vakasa scratcha bill iroro re indigenization iri andione vanhu vachibva kune dzimwe nyika vachiwaizvisa mari munomu iye nokunetsa kunowana mari dzacho izvo mukanzwa embassy ipiko achazeya tonzi iri kutovhara maembassy munomu nokuti vanenge vazviona kuti nyika yedu hatina anonzi mafriendly policies aya ekuti munhu anounza mari yake anokwanisa here kuzowana return pamari inenge iripo saka in my view indigenization bill ya must simply be scrapped tichitochinja tisave face kuti tanga takanganisa ndingati do the only way
zvichakadai mutungamiriri wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vanoti vafara zvikuru nokubviswa kwaitwa nyaya dzemaresinesi pakupinzwa kwefrau munyika zvichakadai vaDevson Gomo avo vaimbova mutungamiriri wesangano reAffirmative Action Group vanoti hapana chinofamba paurongwa hwemari hwaturwa navachina masa kana nyaya dzeuori munyika dzisina kugadziriswa izvi zvatsinirwa navachanakira avo vati kana mari ichishandiswa zvakanaka zvikwereti zvine nyika kumasangano akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund kana kuti IMF hazvinetse kubhadhara ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
makateerera kune penyure vanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC
munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
Vanhu Vano vamirira kunzwa zvakabuda musarudzo dzakaitwa nechitatu muGhana dzekusarudza mutungamiri mutsva wenyika pamwe nevamiriri veparamende. Commission inoona nezvesarudzo muGhana iri kuburitsa paTwitter zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika mudunhu roga roga panguva imwe chete. Commission iyi yazivisa mugwaro rayaburitsa kuti haisi kunonoka maune kuburitsa zvabuda musarudzo asi kuti iri kushandisa nzira dzakawanda dzekuona nadzo kuti mavhoto ose averengwa zviri pamutemo.
Kurudziro kubva kunhengo dzemapato ari mudare reparamende muAmerica yekuti paitwe ongororo kana Russia yakakanganisa sarudzo dzemutungamiri wenyika iri kukura zvingangoita kuti paite kutatsurana nevachangosarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump avo vagara vachiti Russia yaive isina chekuita nesarudzo idzi. Mugwaro raive risingatarisirwe rakaburitswa muna Gumiguru vakuru vakuru vehurumende yeAmerica vakati kusorwa kwemakombiuta emapoka ebato reDemocratic Party pamwe nematsamba aMahillary Clinton kwakaitwa nevakuru vakuru vehurumende yeRussia.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekuita sarudzo dzine mutauro iri kupa kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nenyika dzekunze uye zviri kupa kuti zvinhu zvirambe zvakaita manyamamire nerongo. Nezuro, Ghana yakaita sarudzo dzinonzi nevari kuongorora kusanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe dziri kufamba zvakanaka. Vanhu vachakamirira zvakabuda musarudzo idzi. KuGambia vainge vachitungamira nyika iyi kwemakore makumi maviri nemaviri vayaya Jame vanonziwo vaityora kodzero dzevanhu vakakundwa musarudzo dzakaitwa kutanga kwemwedzi uno vakabvuma kusiya chigaro murunyararo. Apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo muna 2018 vakawanda vatobatira ana maoko vachitya mhirizhonga. Ko zvii zvingadzidzwe neZimbabwe kubva kusarudzo dziri kuitwa nevamwe vemuAfrica idzi? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye nhengo yeZANUPF inomirira Makonde mudare reparamende vaKindness Paradza. VaGutu vanoti Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kuGambia neGhana.
Pane zvidzidzo zvakawanda zvatinodzidza pasarudzo dzaitwa ndotanga nekunyika yeGambia kuWest Africa uko. Nokuti ukaona zvakaitika kuti sarudzo yemuno muAfrica inoitwa pasina kupondana, pasina zviya zvekuti tsvimbo mugotsi, pasina zvekuti taona kuti vanhu vanonzi vari kukomplena kuti maballot box asafiwa, vamwe vachiti hatina kuwana mukana wokuvhota, zvinhu zvinofadza. Ndoda kutaura zvefuti kechipiri ndichiti ukaona munhu anonzi muchirungu yeincumbent president zvakaita ivo outgoing president yaya Jame vachibvuma kuti haini ndakurirwa ndaryiwa pamaelection, votobata runhare ivo vofonera munhu anenge ahwina vachimukorokotedza. Chidzidzo chakanaka chaizvo chandakaona chokuti ndakati seZimbabwe taonawo kuti zveshuwa hazvirevi kuti kana uri panyanga haufanirwi kuti uryiwe, unofanira kungoramba uchibira. Asi muZimbabwe tine dambudziko nekuti vanhu vezanu kunyanyanya President Robert Mugabe, ukaona mutana anenge ava ne94 years achizomuna 2018 ndiye achanga ari candidate. Isame zvino tirovesanana toti makuna kunawo mashura chaiwawo, handizivi kuti zvinorevei.
Honorable Paradza pinda itinzi.
Ndinobvumirana navaGutu pane zvimwe handibvumirane navo. Ndinobvumirana navo kuti zvaitwa navaJamaica kuGambia zvakanaka. Kana waenda kumakwikwi ukadyiwa maelection, vhuma kuti wadyiwa, hapana chakaipa. Zvino kana waenda kumaelection ukadyiwa oramba kuti hauna kudyiwa, idambudziko. Iwe kana unoti ngatiboitai zvemuno munyika medu muZimbabwe munomu, toenda kumaelections 2013 vachangirai vodyiwa navaMugabe. 1 million vote vaMugabe, 2 million vote wodyiwa. Zviri zvakanakawo kuendawo
kuenda kumapepa nau kana kuenda kumatelevision kana kumaradio wati ai apa ndajiwa mgabe ndanichida kutorera asi ndacha sei ndajiwa zvino zvinenge zviri zvinhu zvakanaka hazvingorevi kuti anenge ari pachinzvimbo akajiwa ndiye anofanira kungotaura chete kuti aiwa ndatenda kuti ndajiwa seizvozvi izvi muna 2018 ngavauyezve vatsvangirai vakurudzane navo mugabe isure zano tf tinava mugabe vedu imi veMDC musatiudza kuti vamugabe vedu vachembera
hazvinenemi
izvozvo isati tiri kutaura nezvekurwara kwavatsvangirai iye zvino vari kurwara ndezveMDC izvo asi tiri kuenda hedu nevedu ivavo purezidendi vatakasarudza zhowe zhowe yekuti kana tichienda kumaelections tinorovana tinodi hatiti zvese hazvidiwe izvo zano tf hatichodiwe izvozvo dambudziko rinozouya nderekuti pane vanodena kudena kuti ndirohwe ndarohwa ndomhanya kumapepa nhau ndoenda kumaredhio ndoenda kumatereviion kuti ndarohwa kuitira kuti vekunze vagoti maelections haana kumira zvakanaka saka tinovaziva kuti ndo zvinoita vamwe vedu zvino tine gore makore riri kuuya iri 2018 takabvumirana isu kuti kana wakuda kuona munhu anodena itotiza
vagutu
zvimwe zvavari kutaura ndiri kufunga kuti varuda athink varuda kumbotraya kuita inonzi iyo komedi nokuti ndoziva kuti pakatikati pemwoyo wavo havawirirani nezvavari kutaura totanga nenyaya yekuti hanzi takare havatsvangirai muna 2013 pane chikwambo chinonzi nikufu chakapindira
vaaparadza
vagutu vanoziva kuti zvavari kutaura zvakafanana nekuamerica kwavari kuti iye zvino hanzi Donald Trump akahwinha akabatsirwa nerussia kuti ahwinhe kambani inonzi mikuvhu yakava nemakombyuta muno regai ndikutaurire ini ndaa ndiri mujournalisti mutori wenhau yakauya kambani ndikanyora nyaya yekutanga inikuvhu inini 1994 ndo yakatanga kuita zvitupa zvedu nemavoting cards a1995 egreen kana muchiri kumaziva haisi kambani yane zuro
uyo yanga iri nhengo yezanup f inomirira makonde muda reparamende vakindness paradza vari parunhare muharare manzwowo zvakare kubva kumutauriri wemdc tiva obert gutu vanga vari parunhare kudurban south africa
vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuve nemitemo yakajeka kuitira kuti chimiro kana maonerwo ayo nevekunze ave akanaka izvo zvinozoita kuti vemabhizimusi vekunze vade kusima mari yavo munyika uye kuti wevashanyi vawande mutoro wedu wenhau taura ishava anotipa nyaya inotevera
pfungwa idzi dzakabuda pamusangano wakaitwa mubulawayo nezuro wekuzeya kuti chimiro chezimbabwe nemaonerwo ainoitwa nevekunze zvingavandudzwa sei mumwe wevakataura pamusangano uyu vausisa moyo vanove mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries vakati hurumende inofanirwa kuziva kuti vanhu kana makambani ane mari yekusima mumabhizimisi anogona kuita izvi munzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rose vamoyo vakati dzimwe nyika dzinoonekwa sedzisina kugadzikana dzakadai seMozambique neSouth Sudan dziri kukwanisa kukwezva vanoda kusima mari
chinhu chihombe kwatiri ndechekugadzirisa mitemo inoita kuti vanhu vahunze mari yavo vashande vaende nemari yavo yavawana pamusoro pane iyoyo yavahunza
imwe nyanzvi munyaya dzetsika nemagariro evanhu vapatisa nyati vakaudza musangano uyu kuti vanhu vasati vataura nezvechimiro chenyika zvakakosha kuti pataurwe nekukosha kwakaita kuremekedza marudzi akasiyana-siyana ari munyika senzira yekukurudzira kubatana nerunyararo izvi zvakatsigirwawo navaArnold Moyo vanoshanda saindustrial liaison officer paNational University of Science and Technology avo vakati vanhu vemuZimbabwe kunyange vari kunze kwenyika vanofanirwa kunzwa vachifara kuve vana vemuZimbabwe vasingashungurudzwe kana kusarudzwa panyaya dzakadai sekuvhota
munhu wese regardless kuti unogara muZimbabwe kana kuti haugari muZimbabwe unofanirwa kuzvinzwa uri nhengo yemhuri yeZimbabwe chero uchigara muno hatifanirwe kudiscriminata kuti toti isusu iwewe nekuti maonero ako akasiyana neangu hausi muZimbabweni ngativake mhuri munhu wese onyatsonzwa kuti tese takabatana.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Tourism Authority vaGive Mochidzidzi vakatiwo zvinonetsa kuti nyika iwane vanhu vekunze vanoishanyira vakawanda kana chimiro chayo chisina kunaka. Vakati zvakakosha kuti vanhu vemuZimbabwe vaite maonera pamwe pakusimudzira chimiro chenyika. Amai Faith Makamure avo vari mubhizimisi munyaya dzezvekushanya vakati chimiro chenyika chinotanga kuonekwa panhandare dzendege uye pamiganhu yenyika pamwe nemumigwagwa munofamba vashanyi. Vakachema-chema nenyaya inogara kutaurwa neveruzhinji yekuwanda kwemapurisa mumigwagwa vakati hurumende inofanirwa kuona zvaingaite nekukasika pakuderedza maroadblock anoitwa nemapurisa aya sezvo izvi zvichivhiringidza vashanyi.
Wanhu havari kubva kune dzimwe nyika kusina zvinhu zvakadaro, saka vachisvika muno kavanosvikoshamisika kuti ko ndokugara kwacho here. Zvakuita like hamuziri safe waiti mapurisa achifunga kuti tiri kuita kuti pave nesafety. Kwati munhu kana achingoita every 20 kilometers wasangana namapurisa. Presence yemapurisa mumigwagwa yedu it seems to be oversubscribed.
Mukuru-mukuru weNation Branding mubazi rezvekushanyirwa kwenyika Dr. Obedaya Mazombwe vakati bazi ravo rakaparura urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pechimiro chenyika kana maonerwo ainoitwa nevekunze sezvo iyi iri nyaya yakakosha zvikuru mukusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano reZimbabwe Women Lawyers Association nasi raita musangano muHarare wekuzeya nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu apo pasi rose riri kucherechedza mazuva 16 kana kuti 16 days of activism against gender based violence. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 nemutauriri wesangano iri muzvare Mary Rumema.
Muzuva ranhasi tanga tine conference yemadzimai magweta takatarisana nebingindira rekushandisa mutemo muZimbabwe tichinyanya batana nezveconstitution. Taita vatauri vakati wandei vanga vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira kutora nyaya dzevaya vanotambudzwa vasingakwanisi kubhadhara magweta tichidziimbisa kumatarezi mhosva kuda reguri reconstitutional court kuti zvibatsire kuchinja mitemo nemagariro evanhu vemuZimbabwe kunyanya madzimai. Izvi tazviita takatarisana nemazuva atiri kupemberera nekuongorora kodzero dzemadzimai anonzi pasi rese 16 days of activism against gender based violence.
Nyaya dzakanyanyowanda dziri kuuya kumahofisi enyu ndedzei?
Nyaya zhinji dziri kuya kumahofisi edu inyaya dzemhirizhonga. Mhirizhonga muwanano, mhirizhonga mukugarisana, mhirizhonga nyangwe mukufamba chaiko. Munongoona kuti madzimai nyangwe achifamba achienda kuzvibhoraniko zvinomonzwa kuti semarara hamuna mvura, vanogosangana nemhirizhonga zhinji munzvimbo dzakavanzika, munzvimbo dziri pachena, kumabus stop, kwese ikoko atinoti mapublic spaces. Saka tiri kuona kuti vanhu havasi kuremekedza kodzero dzemadzimai, havasi kubata madzimai zvakanaka, vachionawo sevanhu vane kodzero dzavo.
Muzvare Merit Rumema vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reWomen Lawyers Association vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable tiri kutarisa dambudziko remhirizhonga mudzimba.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai namba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Hurumende yotarisira kushandisa mari inosvika $4.1 billion gore rinouya, kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inoita $3.7 billion chete.
Vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuve nemitemo yakajeka inokwezva vekunze kuti vade kusima mari dzavo munyika.
Murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vanodomwa kuti vakwikwidze muchirongwa cheArchbishop Desmond Tutu Leadership Fellowship Program.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. anokuoneka ane mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri
neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka tokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela go Studio 7 ngenjabulo ngolesine mhlaka 8 ngompalakazi 2016 ngutungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa wethula uhluhlu lwendleko zikahulumende ibudget ka 2017 eza kupha ugatsha lwezomvikela izigidi ezingamakhulu amathathu kuthi ugatsha lwezempila kahle luthole izigidi ezingamachumi amabili kuphela.
Ngoba ungayibona i 5 cents emuntwini oyi 1 asithini kusebenza abantu abayi 7 million bathenga ama airtime ngedola kanye ngelanga uyabusudonsa imali eningi kakhulu lapho.
Udaba lwesikhwama sokuphathisa abantwana besikolo ngemali olwebhimu ludala inkulumo ngemva kokwabelwa kwesigaba semandebeleni ingcosana nje. Inhlanganiso yamagqwetha esifazana eZimbabwe Women Lawyers Association ikuthaza ukulandelwa kwesisekelo sombuso esitsha. Kudaba lwamalungelo abesifazana isithi bayasilela ezikhundleni eziqakathekileyo.
Singakhangela emakhaya omama bengahamba besiyadinga imizi bayancitshwa kuthiwe imizi inikwa obaba. Njalo nxa sikhangela kuthi ngathi khona yikuthi amagqwetha ethathe izindaba ezinceda uZulu eziyabe zihlukuluza uZulu nganika isibonelo sendawo yasemaphisa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa namuhla wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ezomnyaka ka-2017 ezemali engamadola angamabhiliyoni amane okuyimali eza kupha ugatsha lwezomvikela izigidi ezintathu i-$3 million kodwa ugatsha lwezempilakahle luthole amadola izigidi ezimbili i-$200 million kuphela. Uluhlu lolu luvele solo lesikwelete se $400 million. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UChinamasa utshelidala lephalamende ukuba lokhu singesihle isimo somnotho njengoba zilokhu zikhona inkinga ezilokhu zingumgoqo wekuthini uthuthuke. Wathi kunje uhulumende ekhangelele ukuthola amadola angamabhiliyoni amathathu 3.7 billion kodwa efunakalayo kumele kube ngengamabhiliyoni amane 4.1 billion. Lokho kutsho ukuba sekuvele sekulesikwelede kungakangenwa kumnyaka ka 2017. Iningi yale mali uhulumende azayithola uChinamasa uthi kuzokuba yindleko eziqondiswa kumiholo yezisebenzi zikahulumende.
Budget policies in thrust would continue to play part in the drive towards the elimination of corruption. This
kodwa amalunga edalela eParliament kakhulukazi akumabandla aphikisayo okubalisa uSenator Sibusisiwe Buda Masara we MDCT bathi inzima libudget ethulwe nguChinamasa kakhulukazi kwezongeniswa kwemali yohlobo lwama-bond notes.
Ukuthi kathesi kunje ama-bond notes akhona siphunguzwa ngawo. Umthwalo kade usithwalise nzima ukuthi imali vele incane ilutshwane akukutshintshanga lutho kulokhu abantu begcwele imizili ingaphele emabhenki.
Sekusungulwe umthelo wamasenti amahlanu kudola linye elizasetshenziswa ukuthenga umoya kamakhalekhukhwini limali isiya esikhwameni semali ezobhekana lezokulondoloza impilakahle kazulu. Ke sizwe umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle uDr. Ruth Labode esipha umbono wakhe phezu kwalumthelo.
Ya, mina kuyandithokozisa kakhulu imali enganceda isibhedlela especially ama-central hospitals lama-provincial hospitals ade vele eswela amadesi angcono ngoba kuthemba amadoni.
Lanxa kuzokube buhlungu ekuqaleni uZulu ebona ingani uyalahlekelwa, uDr. Labode uthi inyathelo leli lizolungisa indaba ngokuya kwesikhathi isisebenza le-health fund.
Mina i-health fund levy ngiyayemukela. Ngiyakwazi ukuthi sokuzangezelela ubunzima ebantwini. Nxa uthena i-5 cents lana umuntu uyabe vele ethembe ukuthi uyajusa ngedola.
UChinamasi uthi isiqokoqela sokuvuka komnotho welizwe yikuvuselelwa kwenhlangothi zonke zomnotho. Amankampani alungisa impahla kuleli kungenise imali yakwamanye amazwe ngemva kokuyithengisa, hathi lesi simo ilizwe likiso lapho impahla eningi ithengwa ivelela phandle kwelizwe. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary yilo oluphiwe imali eningi ukwedlula ezinye zonke. Lolu gatsha luphiwe imali eyedlula kancinyane izigidi ezingamakhulu ayisitshiyagalombili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kunjalo nje abalwela amalungelo abesifazana sebetshayele uChinamasa ihlombe ngokwesula umthelo entweni esetshenziswa ukulungisa impahla esetshenziswa ngomama ngasese nxa besesikhathini ama-sanitary pads. Sixhume omunye wamalunga edale lePhalamende ahlezi ekhankasela ukwehliswa kwentengo yempahla le, uNkosazana Tabitha Khumalo.
Hayi, uChinamasa owanamhlanje sizamtshayela ihlombe ukuthi yebona ye isifiso sethu njengabomama abamele umama ePhalamende sasingesokuthi ahle akhiphe umthelo uma sesisiyathenga ezitolo, kodwa kuyakhombisa ukuthi yebo naye usendleleni yokulungisa ukuthi sigcine sesithenga lezi zembatho ngentengo ephansi kakhulu ukwenzela ukuthi sanelise ukuthi sizivikele njengabomama.
Wona abiza malini ama-sanitary pads?
Ayadula sibili ngoba ungakhangela kuya ngokuthi uyabuhambe kuyiphi ishophu njalo kuya ngokuthi uyabuthenge mhlobo bani. Kuleminye imihlobo ekhiphileyo kodwa kayilunganga ngoba esikhathini esiningi igcina isisinika ama-infection njengabomama. So owezikhathi ngathenga ama-$5, $3, $2 esikuthoyo ukuthi kayibe yintengo eyokuthi umama angazathandabuza uma inyanga iphela acabange ukuthi okuqakathekileyo yikuphi, ukuthenga isinkwa kumbe ukuthenga izembatho zakhe ezenyanga yonke.
Ngozi bani kahle kahle umuntu wesifazana angazifaka kuyo ngokusebenzisa okunye nje okungalunganga endaweni yama-sanitary pads?
Ingozi ezaba khona uma umama besebenzisa izembatho zangaphansi ezingayisizo, singakhangela amahlamvu, ama-newspaper, ama-tissue, izigqoko ezindala. Phambilini okwakhathesi yebona yebaza kuyenza i-infection, kodwa phambilini sizabona ukuthi iningi labomama bethu bazabulawa yi-cervix cancer ngoba yidoti engena ngaphakathi kukamama engayinanzeleli, athi nxa sejove iminyanga aqalise ukukhala nge-cervix cancer. Njalo udubo lukhona ngokuthi imithi yokuthi sicede i-infection eningi lawo iqaliseka kuko $10, amanye ngama-$15.
UNkosazana Tabitha Khumalo ngomeli lilunga letale lePhalamende njalo ngomunye wamalunga etale ahlezi ekhankasela ukubana intengo yama-sanitary pads yehliswe. Lokhu sikudaba olufanayo izakhamizi zakoBulawayo lezesigaba seMandebeleni jikelele zamukele ibhajethi le ngembono ehlukeneyo, kubika uNompumelelo Moyo.
ekhuluma le Studio 7 yeva kwamazwi kaMnumzana Chinamasa osakhulayo wakobulawayo unkosikazi Nozipho Moyo uthi ibudget yalamhlanje imchiye elemibuzo embalwa njalo kajabuli ngomthelo abakhangelelwe ukubhadala ngemva kokuthenga ikhadi lokufona.
Indaba yebudget ekhulunywe namhlanje injenge lembuzo emnengi. Ngizaqala ngokuqala indaba ye 5% bekhangele ukuthi bazayi charge for i-airtime. Into mesinanze ukuthi nxa uthenga i-airtime vele sele tax. Kusasho ukuthi imizuzu esezayithola kuma airtime is becoming limited. I-government lokho ithatha imali kuZulu.
Umoyo ubike uba uyathemba ugatsha lezokhetho olwezekhi luzayitholiswa ngesikhathi imali abayithenjisiweyo. UMnumzana Mthokozi Sinyoni ohlala emaphandleni uvumelane lomoyo ethi udaba lokuqansa kwentengo yeparafin kuza kwenza baphile nzima.
Ithi yeparafin ayisisebenzeli thina ngoba thina esihlala emakhaya iparafin siyayisebenzisa. Uthe abantu abaningi basebenzisa igasi, abantu abaningi ekhaya vele igasi abakayisebenzisi. Abantu lokusebenzisa iparafin ukuthi silayithe sithini sesiyangena ngomnyama ezindlini silunywe izinyoka ngoba iparafin azabe singasenelisi ukulithenga.
UNyoni ubike ukuba kuhle ukuthi uhulumende alungiselele masinya ukuze izekhi ingasweli imali ngoba ihlala ikhala ngokusilela kwemali. UNyoni ubike ukuba ube lokudana ngendlela uChinamasa athule ngakhona ngemthelo wezisebenzi kunye lokuthi bazayithola yini ibhonasi.
Ade sikukhangelele kakhulu ukuthi ema kuma-civil servants labo uzakhuluma ngokuthi ama-bonuses azabhatalwa njani njalo nini. Kodwa uzithulele zwi uminista zange vela kukhulume ngitsho. Even i-taxation yakhona le ukuthi i-taxation izahamba njani abasakhulumi ngayo batsho ukuthi thina eZimbabwe vele i-tax ayisabhatalwa.
Umoyo osakhulayo usole kakhulu kwezemfundo ethi yebo bathole imali kodwa ukuthi kwakhiwe izikolo ezimbalwa kuyadanisa njalo izisebenzi zikahulumende zichiwe ebunzimeni ngoba abazi ukuthi bayathola yini ibonus.
Uzwe futhi into eyimanganisile umuntu evula umlomo esithi kuza yakhwa izikolo eziyi-14 nationally into esingayivulela umlomo. Mina sithi uzakhuluma ukuthi hayi maybe per district sizayakha i-secondary le-primary lokhu kundanisile kakhulu. Kungasenani uke wabamba intweni yama-election wathi imali iphumile i-94 million imali eningi.
UMnumzana Nkululeko Dube uvumelane lomoyo ethi i-budget kaChinamasa ibingelamkantsho njalo yena usebenzela e-South Africa kuzaba nzima kulabo abafuna ukutshala imali ekhaya ngoba iZimbabwe iyabumba imithetho kodwa ingalandelwa. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Ungomunye wabo emuli yeStudio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda +1 202 465 0318. Ku Twitter thumela ku Studio 7 usebenzisa hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Live talk namuhla kuhlandla asihluzeni bomama sikhangela umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabo mama ezindlini, umkhankaso we 16 days of gender activism. Tumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umsekeli kaMphathintambo wendaba eziphathelane lezi sebenzi lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Tapiwa Matangaize wethule uluhlu lwenani labantwana besikolo abaphathiswe ngemali yemfundo lemihloliso phansi kohlelo lwe-Basic Education Assistance Module iBEAM. Uluhlu lolu lukhomba ukuba idolobho lakoBulawayo yilo elilesilinganiso esiphansi ukwedlula izigaba zonke zelizwe ezithole lolu ncedo. Kulabantwana bedlula kancane amakhulu amabili 222 kuphela abaphathisiweyo kulase Harare, lapho kuphathiswe khona abantwana abangamakhulu pose ayitobamnemunye 851. Imashringo yona ibele nkulungwane phose ezimbili i-532. Ukuhlaziya lolu daba, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele uMnumzana Butler Tambo, ingcweti kwezemfundo endawonye lonkosazana Silethemba Mathe, owenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women in Leadership and Development onguye osungula lingxoxo.
Nxa sikhangela ama-statistics awe-government lawa awe-allocation e-BEAM, ngibona ngani kubalutshwana kakhulu le mali e-allocatiweyo for 20 for 2017 incane kakhulu nxa usiyicompare lamanye ama-provinces. Kubangwa yini ukuthi banike iBulawayo imali encane kangako khona nxa sikhangela ama-statistics e-poverty akhitshwa njalo yi-government? Ama-regions a-poverty stricken achaye kakhulu ikuhlupheka angapha emathepheleleni.
Mnewethu, wena-ke umbono wakho?
Engubonayo lapha ukuthi simele sikhangelisise ukuthi basebenzise indlela bani ukuthi baze basike ukuthini. Abantwana abadubeka kakhulu ngoba ukhanya ngani i-Midlands leMashingo yiye ngani ilabantwana abaningi kakhulu. Mbona ngani ungathi sukukhangelisisa kungabe kusetshenziswa ama-figures lawo esingathi ngawe-Zimstat awe-census. Ungakhangela ngo-2012 becina ukwenza le census, kwakukhanya into ama-province ona lawo yiwalabantu nje abantu jikelele abaningi kakhulu. IBulawayo ngase siyikhangela bona bathi ilabantu abangedlula kumbe slightly over 600,000. So singakhangelisisa khonokho yikho okunye abangabe bekusebenzisile ukuthi baze bafike kuthini koBulawayo asibikele abantwana abalutshwana kangaka kumbe abaningi kangaka. Ungayisikho ukuthi I'm justifying kumbe ngithi kulungile khonokho okwenzakeleni.
Kodwa-ke phela uthe esethula umbiko lowo isiphathamandla sikahulumende uMatangaitse ebikela idale lephalamende uphonguba wathi bhadla wapha izinombolo zonke zona lezo ngazange achasise.
Asiwukhangelisiseni kahle kahle sizibuzeni ukuthi khona lokhu inombolo zona lezi zivelela ngaphi. Mina lapha ngizama ukucubungula ukuthi zingabe zivelela ngaphi, ikho bemphethe ngathi hhayi kumbe kungabe kuyindaba ye-census abayisebenzisileyo. Kodwa singase sikhangela ekuthini indawo ezidubeka kakhulu kule phepha elikhitshiweyo mbona phakathi laphakathi komnyaka okuthiwa yi-poverty reduction strategy paper, yona ebitshengisela ukuthi iprovinsi ye-Mati North yiyo elabantu abadubeka kakhulu. Iphepha mina leli litshengisa ukuthi 81% yabantu be-Mati North ngabadubekayo. Abadubeka kakhulu abampofu bekuthiwa bayi-36%. So singase sikhangela khonokho ukudubeka kumbuthi abantu abampofu bangaphi. Eqinisweni abantu abampofu kakhulu basemathebelelende. Nxa sesibuya kanjalo sesesikhangela inombolo ezibe zakhitshwa ngabe-National AIDS Council ezibe zasitshengisela ukuthi abantu lapho kule-HIV AIDS eningi khona kakhulu kutshengisela ukuthi kakhulu emathebelelende kanjalo. So nxa sesikhangela khonokho sesesi-right, nxa i-HIV and AIDS ithaye kakhulu emathebelelende kutsho ukuthi intandane seziningi emathebelelende, kutsho ukuthi lawo esingathi ngama-child headed households lalabo esingathi ngama-orphans and vulnerable children ngesilungu bona baze sebesengaphi sebesemathebelelele kakhulu.
Udubo lungaba yikuthi inombolo ezisuka kucwaningo lwe-census lungabe luphosisa na? Asikhangele Silethemba ukuthi i-census ithi inani labantu abangapho ngasemhlubulweni wemathebelelende balutshwane kulezinye izigaba.
Leyo yindaba eyayiphikiswa ngabantu abaningi abahlala koBulawayo besithi basiqambela amanga ukuthi sibalutshwane ngalolu hlobo, ngoba into ekhona nxa kubalwa lapho mina ngiyabe ngizibuza ukuthi iBulawayo isigcwele kakhulu abantu abangasuki koBulawayo abasuka kuma-emashonaland ngale. So nxa bevalwa bayabalwa yini lapha kobulawayo phinde beyebalwa futhi kibo na.
Ubandlululo lolu lungabe lubangelwa zinombolo zona lezini ezisuka kusensus amne wethu.
Mina ukuthi ngithi inombolo zesensus zingamanga, hayi khonoko angeke ngikutsho. Ngenxa yokuthi okwamanje akula omnye umuntu obuye wayenza eyakhe yedwa i-census. Wasesitshoda, hhayi kobulawayo lina belithe kunabantu abayi-600,000. Kodwa thina sithe sesicubungula sabona ukuthi hayi kumbe kunabantu abayi-800 kumbe 900,000. Njengoba kungela ezinye inombolo esingazisebenzisa outside of zona lezi esiziphiwe yi-census, esiziphiwe yi-ZIMSTAT, yizinombolo esizazisebenzisa, yindlela engawukhangela ngakhona. Nxa sesikhangelisisa kobulawayo, abantu abaningi sebasuka kobulawayo. Into le yaqalisa nganamhlanje ngabo 1940 1950 wase uvele ule nto eyethwa iwenela ngama 1980s kusithi kungani kusiba lolu lodlakela khona phana emathebeleleni kanjalo abanye abaningi basuka futhi baya kwamanye amazwe bayigoli bayebotswana lamanye amazwe amaningi ningi so khonoko nemindlela esingawukhangela ngakhona ukuthi ibulawayo sisele silabantu abalutshwana sase sikhangela ukuthi ama-industry amaningi ebekobulawayo. Kodwa ama-industry one lawa sebuye avala, especially lawa esingathi ngawe-textiles akade ethunga impahla lani lani. Ngenxa savala ama-industry one lawa, iningi labantu ade bevele besebenza khona phana sebasuka labo. Okutsho ukuthi kobulawayo eqinisweni abantu balutshwana ngendlela engibona ngakhona mina.
Lo ngumnumzana Butler Tambo, ingcwethi kwezemfundo obexoxa ecingweni lonkosazana Silethemba Mathe onhlanganiso elwela amalungelo abesifazana i-Women in Leadership and Development. Bebelo Praxedis Jeremiah we-Studio 7. Inhlanganiso yamagqwetha Oxolo, abasakhulayo bakobulawayo basolwa ngabadala abaningi ngoba bathi sebekhohlwa ulimi lwabo njalo lamasiko abo. Lokho sokwenze ukuthi abantu abafana lomnumzana Butholezwe Khosi Nyathi ongumqondisi wenhlanganiso yamagugu International Heritage Center ukuthi asungule umbukiso we-Festive Season Cultural Experience mhlaka 18 kulinyanga. UMike Wobe we-Studio 7 uxoxe lo Nyathi.
I-Festive Season Cultural Experience luhlelo oluphoqwe yi-Amagugu International Heritage Center. Sinhlanganiso etholakala emadojeni, umlando wethu kuyikulondoloza lokuthuthukisa isiko labansundu ikakhulu amaNdebele.
Kuyini abantu abangakukhangelela kulo mhlangano?
Imagugu ilenhlelo eziningi ezifana lama-traditional games. Kuleqembu lethu okuthiwa ngamagagasi olwandle, ingozi thuthu, babe bekhona labo. Weso siba khona njalo omunye ujaha la esambonayo khona le madojeni othiwa uNkosini Ndlovu otshaya ingungu zakhe azibazela zona nje ngezinto zemvelo. Umfana wakhona ungambona etshaya ikataro yamangala lokuthi kati ungenwe lidlozi bani. I-highlight nje hayi kusa inyama phezu kwedwala.
Lo mhlangano unjani? Ngowabantu abadala na kumbe abantwana bayavunyelwa ukuba khona?
Abantwana yibo kakhulu vele esifisa ukuthi babuye ngoba yibo asebekhula ngesikhathi lapho esisiphi sokule globalization lapho esinyanzelela khona ukuthi amasiko akithi endulo yiwo asilelayo. So thina sithi kababuye bazofunda ukuthi kanti vele bona bavelaphi njengabantu abansundu.
Laba abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana lalo mhlangano bangawuthola ngaphi?
Uhlelo luqoqwa yi-Amagugu International Heritage Center. Sile ofisi kobulawayo eku-409 York House isekhoneni lika Herbert Chichepo no-8th Avenue 409 nxa ufuna ukubhadala. Kodwa nxa ungenelisi ukufika uzosibona siyamukela njalo i-Eco Cash. Inamba ezamukela imali leyo ngu-0773017831. Nxa ule moto yakho ungafisi ungena ebhasini lawe siyakwamukela. Umahluko nje ukuthi hayi indleko yakho ize kwehla iye ku-$5 kodwa sabe singasakuniki inyama lamanamnede uyabe usuzathenga wedwa kuyabe kukhona kuthengiswa.
Lo ngumnumzana Butholezwe Nyathi, umqondisi wenhlanganiso yamagugu International Heritage Center, njalo ube ukhuluma lo Mike Wobe we-Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezinhlanu ebezikuhlelo lokuthuthukiswa kwenkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo iOlwe Community Solutions eMelika ziyabuyela ekhaya namuhla. Zigqibe izifundo zemakolishini lokusebenzelana lenhlanganiso ezijiyeneyo izolo. Omunye wabo kasenelisanga ukuqeda isifundo lezi ngenxa yokuthi wayezithwele eqalisa uhlelo lolu oluthatha inyanga ezine. Uhlelo lolu lungenwa zinkokheli zenhlanganiso ezivela emazweni atshiyeneyo ekhangelane lezombangazwe ezokuguquka komkhathi ezemvelo labesifazana. Asizweni umnumzana Njabulo Moyo oyimbongi lomlobi osathuthukayo exoxa ngohlelo lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
Hayi uhlelo luqhubeke ngendlela ikakhulu ngasikhangelela ubana njengabo ntanga sitholile ithuba lokuhamba ezigabeni ezijiyeneyo zeMelika lapho esiyenze umsebenzi wokuncedisana nenhlanganiso ezikhona lapha. Umsebenzi otshiyeneyo omunye ogoqela ukufundisa, ogoqela ukuphatheka kwabontanga endleleni zokuthuthukisa, ukuphatheka kwabesifazane endleleni zokuthuthukisa izigaba. Sesidibene njalo lapho kade sithola khona izicoco zokuqeda uhlelo. Lokunye nje kade sikwenza okugoqela ukufundisa ngalokho esikufundileyo lapha kade sisebenzela khona.
Singathi ke okuthaphela lapha kukwini?
Engithapheka apha kakhulu yindlela okusetshenzwa ngayo kusebenzisa esingathi i-technology. Ngasinanzelela imfundo okuningi okusetshenziswayo ukubana mhlawumbe udinga ukuthi ubize abantu uzofundisa kukhona okusetshenziswayo okugoqela abakubiza besithi Eventbrite, okuyindlela engibona engani ikhaliphile kakhulu yokuqoqa abantu. Loba nje kwesinye isikhathi masiphindele emakhaya siyananzelela ukubana lokho abathi i-intanethi kunzima ukubana sikuthole ukuze sikusebenzise. Kwesinye isikhathi ngenxa yendleko zemali, kwesinye isikhathi kungenxa ukubana iyabe ingekho esigabeni ezijene ikakhulu emakhaya.
Singathi ke ozafika ukwenza eZimbabwe ongathi uthaphile lapha okuhambelana nakhona kokuyini?
Mina ngikhangelele kakhulu ukubana ngiyenelise ukufundisa abanye ontanga inhlelo ezigoqela amalungelo abontanga, amalungelo abomama. Njalo ngikhangelele ukubana ngibe lo hlelo lokwenza esithi ngama-vocational training skills.
Unjabulo Moyo yimbongi njalo ungumlobi ubekhuluma khonapha eWashington DC lo Gibbs Dube we Studio 7. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lezetherapy ebulawayo leLeboso 90 iwase finyelele kumafinal enkezo yeJoshua Mqabuko Nkomo Top 8. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lezetherapy ebulawayo lifinyelele ukuyadlala kufinal yomncintiswano weJoshua Mqabuko Nkomo Trukum Top 8 ngemva kokuba linqobele emagagasi nge-4-2 ngemva kokutshaya kwembekwa emdlalweni wokuqala odlalwe ngehola le-12. Isikhathi besiphelela amaqembu engujikile obhanqa 0-0. Emdlalweni wesibili iqembu leBoso 90 lihlohle kabili ngehlandla lakuqala lomdlalo lahle lavala ngeBeju umdlalo waze wafika emaphethelweni. Ekhuluma ngemva komdlalo umqeqeshi weqembu leZPC Wange uNjabulo Dube ukhale ngokuba abafana bakhe bebekhathele ngemva kokuba beleli behamba besiza kobulawayo ukuzodlala kulomncintiswano weJoshua Mqabuko Nkomo Trukum Top 8.
Siwatshela izolo ukuthi we have got a game tomorrow in Bulawayo. And as a traveler, ebusuku bonke sazofika lapha ekuseni. And I think uta physically and mentally abafana badinile and bebengazilungiselelanga for igame and asikwanisanga lokuthi sifike siregroup strain as a team.
Ngakwelinye icele umqeqeshi weqembu leBoso 90 uMelusi Mabaleka Sibanda utshayele ihlombe abadlali bakhe ngokwenelisa ukufinyelela kufinali yenkezo yeJoshua Mqabuko Nkomo Trukum Top 8. Loba nje leli qembu belivele lingekho kulomncintiswano ngoba liphuthe imidlalo yalonyaka kusigaba seSouthern Region Soccer League lingekho endaweni ezithobaminambili eziphezu kwengalane. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jahale zansi ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uchinamasa wethula ibhajethi yomnyaka ozayo njalo ugatsha lwezomvikela luthole imali edlula eyogatsha lwezempilakahle. Ayike kwanele kwalamhlanje mthwakazo muhle olivalelisayo ngontungamile inkomo salani ku live talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.